much better than Kutanga to record than this 2014.
As in 2014. Musatima recorder, my Mokakata wire came into Donza Donza Mabanju, Darin here.
That is my 2009.
Meukama, La Pereki, Shamari, like you in Kumana Pakatanga Kakata wire.
Ah, my Vinji Waganda, I did this year, Pana, how I Yanya proposed after more and put the wire in the room. As well, I'm going to also have a
Muri Muchimani Manumu, Marku Tambirana, na Yoseni Mani.
Muchimani Manu Tambirazakanyan. In Gato Shire, obviously, Muki ending there in there, Muloko, Muna Muchimani Man, I'm Tambirazakanyan.
Ko, Matambuziko, Amuno Sangana, na own the happy Amunga de Utauranizo.
Matambuziko Sangana, now, one, the Gatu Sangana, the Sangana, and very sidebody, I had a few of a china. Tofunga kana ngai bosa size ba pane vanhu vakonera muti handini wano achakaita sibezi kuti muti paya taka zvese zvendaishandisa zvakaenda ipapo ndacho ndakasangana
ngapane Kune vamwe vari kunzoko vanofarirawo zvekubatsira nevanodawo kupota vachiku haya ivanonzwa mimhanzi yenyu vachidawo kuridzirwa vanokuwana ikupi vakada kutsvaga
tinobatika muchimanimani muno ndomwe tiri bhesi muno vanoda kutibata vanotibata pawhatsapp kana macall panamba 0773911220
komana vepachimanimani apa kamungadewo kuti nhasi timbokakanda vanhu vagoziya kuti aiwa takachinzwa icho chepachimanimani ndechipi chacho
ndingafara kwazvo kana mutamboridzi anonzi kurarama inyasha endakaemba pamusoro pezvesaiklori dai ndobve takasangana nayo kumuchimanimani
Navamuri, and when I'm on our naiye Vincent Sizuli aiwa chandu takati orora kurarama inyatanda zviona kurarama inyatanda zviona kurarama inyatanda zviona kurarama inyatanda zviona Bedu wakati torera, ama bedu wakati torera, ma tamuko wakati torera, ma kesi wakaparata, ma kesi wakaparata, sare tosunga irase marundi, aiwa apa wakati orora, zvichida chaive chinangwa chamwari. Ndivo vanopa ndivo vanotora zvichida chaive chinangwa chamwari hatichadziva zvichema netariro zvichida mucherechedzo wenguva yanowa zvichida imbiro mbiro yemagumo zvichida chaive chinangwa chamwari hatichadziva zvichema netariro Yeah. kuda kwete kungwara ini pachangu ini pachangu rumbidza mari ini pachangu ndakapona nenyasha kwete kungwara baba muyengwe baba muyengwe rumbidza mari nachale wenyu ndakapona nenyasha kwete kungwara ini sitore ini sitore rumbidza mari ini sitore ndakapona nenyasha kwete kungwara mama jiri ndakapona nenyasha kwete kungwara baba Baba mutisi ndizai mari kano wangu makapona nenyasha kwete kungwara mai michele ndizai mari na miti wenyu makapona nenyasha kwete kungwara vanga dziore ndizai mari nemuri yenyu makapona nenyasha kwete kungwara nende uwe tukutenda nerubatsi rwenyu madona uwe tukutenda nerubatsi rwenyu Mama, oh, let's go to the neighbor's house. Mama.